semadziziro atoitwa madhuku mutema hauoni kuti munhu abva kupi abva kuimba kupi uye anogara pai mutema hautarisi kuti munhu anobva kubato riki mutemo haunei nezvematongerwo enyika matongerwo enyika haapindiri pazvinhu zvinofanira zvichiita mukati medare asi sezvo madhuku mazuva ano anenge vari padhuze nehurumende iri kutonga vanogona kudaro zvavo vachinyatsokuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matare edu edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti apambwa kana kuti akepichiwa nevanoita zvematongerwo enyika ndo maonero andoita nemashoko avo madhuku akuita sehumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanonyunyuta vachiti matongerwo anoitwa nyaya mumatare oita sekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati
Dr. Mavhaza mashoko ataurwa navamandevere pamusoro pemaonero avo pamashoko akataurwa naprofesa madhuku munoti
vamandevere dambudziko ravari kuita ndekuti havasi kunzwisisa mashoko avamadhuku chekutanga vamadhuku havana kutaura segweta vakataura semutungamiriri webato ravo ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga kukurasika mukuona kwavamandevere chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yezimbabwe is the constitution is the president president vane right yekukupa pardon vanokuregerera vanoita kuti usaregererwe vane mvumo yekuti usasungwe ndomutemo unovabvumidza bumbiro remutemo yezimbabwe rinopa president maexecutive powers ari above matare vanogona kukuregerera imese masungwa mapiwa 20 years kana manzi muri kunofa vanoramba kusaida kuti haurayiwe vanokudza kuti makore enyu chibuda enda ekumba ndosaka chita mapadhe nenguva yakasiyana siyana saka masoko ava madhuku vari kutiwo kana muri bato rine hanywa nevanhu venyu taurai napurezidendi kudai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera maregerera vana venyu vabuda panze vane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare
manzwa mashoko ayo amandevere pindurai tinzwa
ndofunga Dr. Mavhaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yepamberi pedare pari zvino vajob scaler nevamwe vavo vekunyatsime havasati vabatwa nemhosva havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon saka nyaya yekuregerera kwapurezidendi yopresidential pardon haipindi apa nyaya iri kuda ndeyekuti vajob scaler nevamwe vavo vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba ndochoga zvavanoda havasi kuti havana mhosva kana chii nyaya dzavo hasi dzatongwa vari kuti takamirira kuti vatongwe ngavatongwe vachibva kumba ndochoga zvavanoda ende vajob scaler vagara vavari kumakoti vanogara vachipinda mumakoti nekubuda vachidzokera kumakoti mutemo wekutongwa uchibva kumba uvaine mubel chakunoisirwa nechongoti uite kuti munhu auye kukoti saka vamavadza vari kuti rasikei panyaya iyi panyaya yebel iyi purezidendi hapana kana pavanopindira
Dr. Mavhaza hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanya yekumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wekubvisa mari yechibatiso
mashoko avamadhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika vamadhuku havana kuti kune mutungamiriri wenyika ndokwavanoburitswa havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe taurira nai nebato riri kutonga
bato riri kutonga rinopinda papi bato riri kutonga kumatare edzimhosva ndo patiri kuda kunzwisisa Dr. Mavhaza
apa havana kuti bato riri kutonga ripinde matare edzimhosva riri kutaura kuti kana mutungamiriri wenyika akashaya hanya nenyaya nekuti mutungamiriri wenyika ndiye dare repamusorosoro kumatare emuzimbabwe under our constitutional ane constitutional rights to say anything over a judicial matter president vanobvumirwa kana vamandevere vakaverenga vanozvinzwisisa
vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo
mutemo unotaurwa navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze ano dzakafana nedzirambopara anogona kunyimwa chibatiso asi mutemo bumbiro redu remutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva vachitaura parizvino vachaona kana mhosva ino yamubatwa nayo pamhosva dzavakavachida kudai kwete zvekuti vati madhuku vangatipoti purezidendi vangati vataure kuti vajobhes karanga vabude votaurira dare kudaro handifungidze kuti ndo mataure vamadhuku
ndoisa mubvunzo kuna Dr. Mavaza tingaona here ivo vebato recitizens coalition for change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda
kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegoshiete